Gungano rakadai so rakakoshera kuti murimi anenge akwanisa kuunganidza kuti aite zvinhu zvimwe chete panzvimbo imwe chete. Donzo rake ririro kuziva ruzivo panenge pane masuppliers emaproduce, pasuppliers emaproduct, emaservices anenge amawo ari panzvimbo iyoyo. Mafarmers mazhinji anomanya manya pasi rese kutsvaga denho reruzivo.
Nzira itsva dzekurima idzi dzinotaurwa dziri kutambirika sei muvarimi umu?
Zvandaona makore mashanu apera, smart farming yava taura kushandiswa kunoitwa zvokurimisa zvinyowani kana zvemazuva anozuvano zvatambirika, nekuti zvabatsira kukwezva vechidiki kuti vafarire kurima kana kuuya into farming. Vanokwezva nezvezvichizvino zvino zvokuti munhu wechidiki anoda kuti ndinoshandira mugreenhouse, haadi kuti ndoshandira pamunda uri panze, ndinoshanda nchiita artificial insemination, haadi kuti ndatora bhuriri ndarifudza richizomitisa hadzi yake. Vanoda kuita zvine technology mukati, ende vechidiki that labor force ndo yasara iripo ine ruzivo, ndo vana vari kubva kumainvesti nemacollege makore anaya.
Matambudziko api ari kuuya nenzira itsvaidzi?
Matambudziko ari kubva pagenerational gap. Vanhu kudhara-dhara vaingoti kurima ndekwemadhara nechembere, kasi pachizvino zvino manje nekuti vanhu vakazoona kuti aiwa mari mumuvhu, like iko zvino the use artificial intelligence mukudetermina crop moisture requirement, mvura inodiwa nemacrops pakudetermina harvesting period kana kuti maturity crop, kana pakuita kuti mombe yangu yaenda pahiti ndei. Vakwegura vazhinji havana kudzidziswa zvemakombiyuta, kasi ndinoimba pakaita service provider anochidaidza mafarmers vakawanda kudai achivadzidzisa kuti ndiri kushandisa madroni ariko zvindege zviriko izvi kusprayer, hauchabereki nepse kumusana, ndo zvingazobatsira.